nechizvarwa chemuzimbabwe changa chiri kugara kuchina saka akadzoka kumusha achisvika musi weshuze 18 masikati saka isusu tanga taudzwa information yekuuya kwake takabva tangomugashira kuairport nevesito farare vanova ndivo vari ku manager isolation facility yekuwilkins infectious diseases hospital saka ikoko akaitwa matest akaonekwa asina utachiona hwecoronavirus izvi zvaienderana nematesti akaitwa asati abuda kuchina nekuti asati asimuka kubva kuchina akaitwa medical clearance vakati haana utachiona saka matesti edu abva aenderanawo nazvo zvisinei tiri kumirira kumudischarja kuti titange tanzwa zvakare maresults anobva kusouth africa sekuziva kwenyu dunhu rino resadat tine regional reference laboratory iri kunational institute of communicable diseases kusouth africa saka patakatora maspecimens takabva tangoendesa mamwe kulaboratory yedu national reference laboratory kumicrobiology yekuno kuzimbabwe mamwe achibva aendeswa kusouth africa
munotarisira kuti munokwanisa kuwana riini kubva kusouth africa uku kwamati makatumira kuti aongororwe zvakare kwamakatumira masamples kuti aongororwe
patinosvishandidzana navo vanositora nguva ingaite mazuva mashanu saka tiri kufunga kuti patinotiwo monday tuesday shonzo ratiri kupinda tinenge taane confirmation kana zvikabuda zviri kungoenderana kuti ekuchina emuno muzimbabwe naiwo ekusouth africa maresults ayo tinobva tamuendesa hedu kumba asi anenge akuenda pasurveillance iya yatanga tiri kutaura mazuva ese kuti vafambi vari kubva nechekuchina kana mamwe dzimwe nyika kana kuti mamwe matunhu 25 ari kuripota utachiona uyu tinenge tava kumboramba tichionana navo zuva nezuva kusvika 21 days zvapera taane chokwadi kuti hapana mukana weutachiona uyu zvachose
saka pari zvino achingori kuchipatara cheWilkins kusvika mandwa kubva kusouth africa
ari kuchipatara hongu asi ari kutaudzana nevekumba tiri kushandisa mafoni tiri kutiraya kuminimiza contact.